Ndo zvakarave misa kuti new dispensation yakauya iyi tichamhanyisa mitemo mudare reparliament nesenate kuti tirealize mitemo yedu yese nebumbiro renyika yedu. Saka zvinhu zvakanaka izvo kuti iriri remobo iri rauya rapasa takumirira kuti ridzokere kulegal committee and then rozoenda kumutungamiriri wenyika orisaina roita mutemo.
Tiri kuona vebato rinopikisa reMDC vari kugunun'una kuti bhiri iri hausi mutemo unganakira nyika, vachiuenzanisa nemutemo waishandiswa munguva yeudzvanyiriri muSouth Africa. Munoti
inoshamisa zvino kuti mutemo uyu patakautanga vanhu vakapendera vakati aiwa ndizvo chaizvo. Ukatouya mutemo uyu ukatenderera kuvanhu, chikaita yaya inonzi public consultation, vanhu vakabvira nazvo kuti aiwa ndozvinoda kuti zvishe mutemo iwowo ukadzoka. Saka nhasi chava kutema chii?
Vari kuti zvimwe zviri mumutemo uyu zvakafanana nekuti vanhu varambidzwe kutakura zvinhu zvakaita semapadza, matemo nezvimwe zvakadaro, uyewo nyaya yekuti anenge anyora tsamba ichienda kumapurisa ange ari iye anezenge achitakura mutoro kana pazeita kana mhirizhonga kana kupwanywa kwezvinhu.
Ko handiti kana iwe ukati uraratidzira onyorera mapurisa, someone must be responsible guy for maconduct evanhu ivavo vaauda kuti uratidzire navo. Saka munemziva kuti zvinhu zvingoitika without anyone being accountable for that, hazviitika. Saka definitely munhu akada kuratidzira anofanira kuziva kuti anofanira kucontrola vanhu vake vaauratidza navo, and that's a given. Control your people, simple. Because kuratidzira kuri mumutemo 6 section 59 tinozibvuma ikodzero remunhu, asi kune ma makodzero yamwe vanhu ka asingafanira kuzovhiringidzwa nekuti iwe uraita kodzero rako. Saka definitely kana uraratidzira kontrola vanhu vako, kana usingazvigoni siyana nazvo, simple. So someone must be answerable. The threat and simple is that. And panyaya yemabadza nematema iri hapana problem. Kana iwe watenga uchakuendesa kumusha, handisi kuti mapurisa ndege ndi stupid kuti wokusungira izvozvo.